Muchuchisi wenyaya iyi vachapiwa kasema vati vamaiya vakazvidza pamwe nekutuka vamugabe mugwaro rakaburitswa nesangano revakarwa muhondo yerusununguko rakaburitswa nesangano iri svondo rapera asi gweta ravamaiya vaHarrison Mukomo vati nyaya iyi isaenderere mberi mudare uye kuti vamaiya vaburitswe muhusungwa sezvo vati vanga vaunzwa kudare zvisiri pamutemo vankomo vaudza dare kuti hurumende yanga yaunza vamaiya kudare isina mvumo kubva kumupiri wemhosva kana kuti prosecutor general wehurumende sezvinodiwa pamutemo kana munhu akatarisana nenyaya yakakura seyakatarisana navamaiya vankomo vaudza studio 7 kuti chikumbiro chavasvitsa kudare ichi icho change chichipikiswa navakasema charaswa nemutongi wedare vavakai chikwekwe
certificate mutemo wese unoti kana uchida kutora munhu uchimisa pamberi pedare achinge achinzi akanganisa mamiriro omukuru wenyika vanofanira kunge pane certificate inosainwa kana inenge yakagadzirwa na prosecutor general ivo vedare vanga vasina ve state vanga vasina saka zvanzi izvo nomukuru ehe yamakanganisa vanhu vestate asi kuti nyaya yedu ienderere mberi ini ndaakukupai kusvika nomuvhuro nenguva dza11 mangwanani kuti munge mava nayo tienderere mberi
zvichakadai vankomo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vamahiya vatongwe vachibva kumba vaiva varwi muhondo yerusununguko vakaburitsa mashoko vachisoropodza hurumende yavamugabe vachitatadza kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika uye vanoda kuti vamugabe vachisiya chigaro sezvo vachiti vakura kwazvo vaiva varwi vehondo ava vanotiwo havasi kuzotsigira vamugabe musarudzo dzemuna 2018 kana vakaramba vari pachigaro mune imwewo nyaya mutungamiriri webato rinopikisa rezimbabwe people first amai joyce mujuru avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika nhasi vakwidza vamugabe kumatare vachiti murayo wakadzikwa nehurumende yavo unorambidza veruzhinji kupinza zvinhu munyika zvakaita sechikafu zvekuvakisa pamwe nezvimwe zvakadaro unofanira kusendekwa parutivi vachiti hauzi pamutemo mumagwako munakwadi and nyandoro legal practitioners aya ari mumaoko estudio 7 amai mujuru vatiwo zvakare murau uyu unokonzera kuti veruzhinji vanyanyotambura sezvo munyika musina zvinhu zvavanokwanisa kutenga vaenderera mberi vachiti vamugabe vakatyora mutemo pavakadzika murau uyu vachiti vaifanira kudarika nekuparamende asi vakangodzura mutemo waishandiswa nehurumende yevechichena ndokuuita murau wenyika yakasununguka nyaya iyi haisati yazivikanwa kuti inonzwikwa rini mudare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.